Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 17 ndira 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nengo dzeCitizens Coalition for Change 25 dzichaziva nhasi kana chikumbiro chavo chekupiwa mukana kuti vatongwe vachibva kumba chabvumwa nedare. Bato reMDC rombomisa vakuru vebato iri vanomwe kuva nhengo richiti vakatyora bumbiro remutemo webato iri. Musangano wepagore rega rega weWorld Economic Forum unoitwa kuDavos kuSwitzerland wakatanga nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Rimwe ramagweta anomirira nhengo dzebato reCitizens Coalition for Change 25 vakasungwa nemugovera mumusha webudiriro muHarare vaChris Mike vanoti nhengo dzeCCC idzi dzichamiswa pamberi pedare nhasi kuti vanzwe kana chikumbiro chavo chekupiwa mukana wokubisa mari kuti vatongwe vachibva kumba kudzimba dzavo chabvumwa nedare redzimhosva. Vanhu ava vanosanganisa mumiriri wemukobha muparamende uye varivo vakafanobata chigaro chemurongi wemusangano mubato reCCC vaAmos Chibaya vari kupomerwa mhosva yekuungana nechinangwa chokukurudzira mhirizhonga. Tabata vanhike kuti tinzwe zvichatora nzvimbo nhasi.
Ini ndaibatsirana nevanonzi Raoul Mandinde vanove ivo vari kutungamirira basa rasibasa rekumiririra rekubudiriro ava. Saka sezvamunoziva kwakasungwa 25 vanove varume nemadzimai vachipomerwa mhosva yekuita musangano wekuronga mhirizhonga. Saka pavakamira pamberi pedare vana muchichisi vakataura ivo kuti vaipokana nechikumbiro chekuti vangavabatwa kana vasungwa ava vatongwe vachibva kumba. Mumwe chete chete ndeakanzi aende zvake kumba anove mwana mudiki ane 17.
Chii chichaitika nhasi pamusoro penyaya iyi?
Chichaitika nhasi ndechekuti nyaya yekuti vakasungwa vatongwe vachibva kumba kana kuti vakavharirwa ichaenderera mberi. Nezuro dare rakati nguva dzanga dzapera, saka ranga richakwanise kupedzisa kunzwa nyaya iyi yechikumbiro chekuti vasungwa vatongwe vachibva kumba. Saka nhau yekuzeya kuti vakakodzera here kuti vatongwe vachibva panze ichaenderera mberi pazuva ranhasi.
Vasungwa ava vanobvuma mhosva yavari kupomerwa here?
Vasungwa vose vari kuramba mhosva yavanopomerwa. Ivo havana kumbobvira vaita chinangwa chekuti vakonzere mhirizhonga. Asi sekuziva kwamunoita pari zvino dare harisati rasvika pakuti ritonge nyaya yekuti vane mhosva here kana kuti havana mhosva. Tichiri pachinhano chekungoti mutongi anzwe kuti apo vehurumende kana kuti vana muchuchisi vachipedza kugadzirisa mapepa avo vasungwa ava vakange variti vakange vari kuchitorongo here kana kuti vasange vachibva kumba. Pari zvino ndo nyaya iri padari iri mudariro.
Iko zvino vasungwa vari kupi, vakachengetwa kupi?
Pari zvino vasungwa vakavharirwa muchitorongo kuHarare Remand Prison kusvika nyaya yechikumbiro chavo yadzokera kupikwa. Pa weekend yapfuura Parafuga wadu mshuwe mkogera. Mshuwe mkogera yo wakara la wari kumapurisa. Mchitrongo chumapurisa. Mkogera neshondo. Asi nasi nesuwe pa waka zuenda kudare. Waka vavani vachano rara. Wari kumchitrongo chumapurisa. Mkogera.
Vana vava waka munga na pampapa wa Costa Machinga Uta. Ivo wa Machinga Uta waka zo sungwa ere kana kutawa sati wa sungwa.
Wa Machinga Uta awana ku sungwa. Jwasu yao kwa chidi se na uitra. Nyaye kuti wa Machinga Uta wano diwa ni mapulisa. Asi pangwa ya iti kwa shoteji. Mapulisa anga kuna kutawra. Nyaye kuti wa Machinga Uta wano farato wa sungweo.
Abo vangavari rimwe ramagweta anomirira nengo dzeCCC 25 dzakasungwa kubudiriro muHarare nemusi wemugovera vari pano nhare kuHarare neStudio 7. Bato rinopikisa Movement for Democratic Change rinotungamirwa nava Douglas Monzora rambomisa kuva nhengo vanhu vanomwe kusanganisira vaimbove mumwe wevatevedzeri vebato iri vaElias Mudzuri uye munyori wezvemabhizimisi vaNorest Marara. Vaviri ava vaida kupukwidza vaMonzora musarudzo dzekutungamira bato asi hazvina kubudirira sezvo vachiti Congress haina kuitwa zviri pamutemo. Mukuziya nezvenyaya iyi nezvikonzero zvekumiswa kwenhengo idzi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri wavaMonzora vaLloyd Damba.
Ndinotenda mukoma Blessing Zulu nekundipa mukana wakadai unditaure nevana veZimbabwe ndichitsanangura zvikuitika mukati mebato ravo. Chekutanga chamunofanira kuziva ndechekuti MDC ibato rinokurudzira mutemo kuzvikutonga kwemutemo nekuzadzikiswa kwebumbiro remutemo wepati newenyika. Newe region, newe world. Nekuti pataka vaku zibadze hivi tichipinda mnishu matonde rwenye katendefinga ziwani. Astaka unga, nitaka unga nizwane kuonzo pamo chete. Nimbu mbrele mtemo. Nekuti kanakada kuno sunungura nika, kuno sunungura kifamba mga yari mchete. So, uvanu wa mitwa basa. Awana kumitwa basa nekuti chinawa vinka kama tichinke chizwana. Taka ziwana kumombi, haisiri niya yacho.
Munorele apa mga jekesa.
Kinyo ya kuti bato rinde mtemo uwe mafandizu alita basa ni msangano. Asi oko neko wako ita basa nisiri msangano, ujisangana ni wano wasiri msangano. Ya tuke tikuwa zoreshini mibu imeni. Kana kutukutingesa gwaro ni msangano, kana kutubaraku msangano. Kune wano wasiri msangano waliku ujiza msangano, kune wani kwa shumisa basa. Saka zakadari njozezo patakaenda kutuwa kuenda kukongres. Mamiti nizezata yuta warumi wa mikwa basa wa mwa miti maya haka wakanga warimo. Ndi wengu wa shinyara wa wasengata uri. Ndi kuti wengu wa rinyo njimu mainori chika wengu wa rwashoma. Atu wa zubuda imomo mwaezo noronga kana watu tipashu kuno plota. Ploti ni kupula na zuni tuja kasiana. Wangu wa kuplota kutikana pasi na ishi tinopana mkaka wacho. Tetu tunwa tichuku. Pasina ime haisi yu. Asi minezu matonge mwini kasuno ndikune utongi chekele uweru shinji. Kozo ya pfungwa zewashoma. Zino kufungashiko. Asi pfungwa zao zewashoma wana kuzitaura mwushoma wao. Chini mwunga. Wazo buda wano enda kuno ronga kuno disrupta kongres. Wale unga nda suma street kids. Jimu kuzipak, jima harari pak. Kutishuye. Wakapa 2010 plan. Ende isu tine evidence yacho. Asa mewa kukubuta zvese nekuti inyaya ya pamusoro pedare remusangano.
Ko vaMarara nyaya yavo ndei?
Mota nditaura ndini mataura navo.
Vari kuti kaiwa havana chavakatadza kunze kwekuti vaida kukwikwidza vaMonzora.
Vaende kutaurire mukoma Blessing Zulu vaMarara vangu vasiri qualified. VaMarara vakaapoindwa musi wa 10 January 2021. Havana kumbobvira wa MDC makore 5 apera. Sauti mwa bunzi kuti vaMarara position ya wangu ene ya 2014 structure ya takenda nae ku extraordinary congress ndiyei. Nikuti kuti una abu mizu kukukiza chigaro. In terms article 5-2-1. Ilo kwa watu mwa anufa nonga ene makore 5. Ha makore 5 ya vaMarara wengu wasa makore 5 ni kuti muna akato apuendu wakachigari chikutanga. Musuwa 10 January. Chechipiri vaMarara mdoa ka organize ama city kids. Ndo musuwa yao. Ikuta kuti vauye kuzorova vanhu paextraordinary congress.
Mutauriri wava Monzora valuiti damba vange vari parunare muarare na Blessing Zulu we Studio 7. Blessing abatawo munyori wezvema bhizimisi mu MDC va No Rest Marara.
So ito kwa adinda piwa, ndaona chinyorwa chapa kuna wa Monzora, chatumirwa na wa calling the chief of staff wa Monzora.
Mutsamba iyi muri kunzi makaita sei chaizvo zvamuri kunzi mambo misirwa kuva nhengo?
Ndakaendesa musangano kudare redzimhosva, nyaya yangu iri muhaikoti yekesi number HC8183 of 2022. Ndo imwe yemhosva dzandiri kuponerwa. Yechipiri, kwanzi ndandiri kutaura nemise izvozvi, kutaura nevanhu vanotapa nhau pamusoro penhamheno, nyaya dzavari kureva pakuti ndinotaura nemedia. The other one, I am alleged kuti ndakabhadhara vanhu 2000 US adzima UT here kana matags, and ndaunyatochiverenga ndandiri kuchairira chibhapana chibva zvangu, asi ndaona paTed Charge yanga ndiri kunzi ndakaorganiza matags aida kuti arovewa Monzora nevamwe kuchiningi chavo chavakaita chimahumbwe chavo chavakaita muna Dhisemba icho. Then imwe yacho ndiri kunzi ndakaatenda ndakaparticipata kumusangano wakaitirwa kunonzi kuduriro on Saturday musi wa14 January.
Asi pane musangano wamakaenda?
Kwete. So ndakanga ndaenda zvangu kumakomba kwedu uko kwataedza kunobata mari dzegoridhe kumadzi kwatochera goridhe. So ndokwandakanga nditori musi weSaturday, but vakomana ivavo vane tsika yekungovhumuka, vakangoona mufananidzo wangu paFacebook kana papi vanongovhumuka votaura kuti mararara apo vamera chimarara pese pese, vakungondisa nekwandinenge ndisiri.
Panyaya yekunzi maida kugadzira chikwata chinosveredza nekurova vatungamiri vebato?
Musi wacho ndakanga ndisitori ipo kwakaitwa mahumbwa vakaita vari kuti Congress, and I was nowhere near there, and I never participated in any of the activities dzakaitwa musi wacho. So zvinotondika shamadza kuti ndinotonzi ndakabhadhara 2000 nemabhurokero andandakatoitawo zvangu, ndanditori kumba ndakazvibhurokera zvamusina kana siendi. So kuti ndizonzi ndakaona 2000 US yekunobhadhara matags, I'm not a violent person. I'm a law abiding person, which is why I'm even in the court and chivakungisa. Ndaita zvemhirizhonga, ndakangovarovesa kana musi wacho wavakaita chimitini chavo zvakadhakwa izvozvo. So inhema manyepo.
Saka muchaenda here kudare riri kunzi richatonga nyaya inyu?
For me mahumbwe vari kuramba vachitete perpetuation and the continuation yemahumbwe ari kuti atuvitirwa nemurume anonzi Dadi Monzora. I don't recognize him as MDC president. In fact, I have long lost respect for him.
Munyori anoona nezvemabhizimisi muMDC No Rest Marara vange vari parunare muHarare na Blessing Zulu we Studio 7. Tichienda pamhepo, chikwata chevanhu vambomiswa kuva nhengo ichi vabudisawo gwaro ravo kuvatori venhau richiti havasi kuzobuda muMDC, vachiti vaMonzora havana kusarudzwa nevanhu sezvinodiwa nemutemo webato iri. Vanomirira MDC mudunhu reNorth America vaDan Moyo vaudza Studio 7 kuti vaMonzora havazivi kuti MDC ibato revanhu kwete remunhu umwe chete.
Chinhu chakakosha chakonzera zvinhu izvi inyaya yekuti isusu hatina kubvumirana kubvira kare nezviri kuitika mumusangano. We can go back far enough kuti tinyatsotsanangura zvanga zvichiitika mumusangano zvisiri pabumbiro remusangano wedu. Douglas Monzora ari kuzvinyepera kana achiti iye ndiye president, because hakuna munhu akamuvhotera kutanga. First and foremost, according to constitution yemusangano wedu, you can't declare yourself kuti wa president. And zvatiri kuona ndechekuti ari kudzinga vanhu veMDC. Mafounders vamwe vacho akatwana tirimo muMDC and akutaura kuti replace nevanhu vake, oforma mabogus national council ake ozotitonga kuti iye azviudze kuti ndiye ari president weMDC. Akaisiwa nani ipapo? So to start off with, atim recognize that was at that time bomu recognize enano zviziyo saka pana apa kungotandisa inki yake kuti nyorera tumatsamba kuti tobutsita suspect
ko vamoyo izvi zvakambokurukurwa here nevatsigiri vebato iri pamwe chete
zvino tirikuzviona imo mu social media sati vinta receiver ma official letters kuti ta suspend says no as required by our constitution tofana kuti titumirwe official letters dzinotudzwa tozvinonga muma social media in fact imive nhau matozvivana kumberi kwesu isu takutozvinzwa nemi zvakawanda zvacho
saka munoziva here kuti mhosva yamungadaro muchipomerwa ndiyei chaiyo
hapana mhosva iri kupomerwa iyo yekuti waitisingabvumirane neyo kana uri dictator kauda kuti munhu wese angoti yes ma'am saka the fact yekuti isu zvatibvumirani nazvo izvozvo isu tinoteedzera constitution yemusangano wedu ndiyo inotiguida not individuals
kana mukawanikwa muine mhosva yokusateerera zvinodikamwa nemukuru webato iri nekuti vari kuti zvanzi zvamakaita kana kuti zvamuri kuita hazvienderani nebumbiro romutemo webato renyu munoita sei nenyaya iyi
ndiani mukuru wacho akaelektwa nani kuti ave mukuru wedu as far as we are concerned isusu hatina leader right now we are leaderless but utofanira kuita congress first as our constitution stipulates yakaitwa rini congress yacho mabranches mastructures akagadzirwa rini because mastructures anotangira pamabranches mabranches ndianoelekta mawards mawards oelekta madistricts madistricts oelekta maprovinces maprovinces oelekta national zvakaitikwa kupi izvozvo daki haangatore vanhu 2015 anoti hama dzake shamwari dzake oti tisu tave mdc tisu takutonga tisu takurovera mutemo akazwanepi izvozvo
vanomirira mdc mudunhu renorth america vaden moyo vari parunhare kuvirginia nestudio 7 musangano mukuru weWorld Economic Forum unoitwa gore rega rega kuDavos, Switzerland wakatanga nezuro kusvika musi wechina vatungamiriri venyika masangano akazvimirira nevakuru vemabhizimisi vanenge vakaungana vachizeya nyaya dzezveupfumi nemari mutungamiriri wenyika yezimbabwe vaemarson mnangagwa vanonzi havana kuenda kumusangano wegore rino Evans Zininga weStudio 7 abata nyanzvi yezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara kuti tinzwe kukosha kwemusangano weDavos uyu.
Musangano weDavos weWorld Economic Forum kuDavos unokoshera pakuti musangano unoungana vatungamiri venyika my investors, my business leaders, my academics, my innovators, wachi discuss ma mira akaita upfumi pasi rose nemamwe ma issue anga ari relevant akafanana crisis iriko ku Ukraine neku Russia nedzimwe nyaya dzakaita sana climate change saka unongokonzera pakuti unounganidza ma global key stakeholders orders akasiyana siyana
zviripowo here zvamungati zvingatarisirwe neruzhinji rweZimbabwe kubva mumusangano wegore rino
handifungi kuti pane zvitsva kana kuti chitsva chinonyanya kubuda mumusangano uyu of course unopawo opportunity kunyika kuti dzinge dzichizvishambadza in terms of ma opportunities investment but hapana zvatingati zvitsva zvatinotarisa kuti zvichanyanya kubuda mumusangano iyi sezvamunoziva misangano inoitwa gore rega rega saka handioni paine zvatingati zveground breaking zvichanyanya kubuda mumusangano uyu
Dr. Chitambara ngatitariseiwo kuti musangano uyu uri kuitwa panguva iyo nyika iri kunzi neveruzhinji yagwadama munyaya dzezveupfumi magetsi ari kunetsa mari dziri kunetsa zvakawanda wanda zviri kungotaurika taurika imbori yakamira papi nyika pari zvino munyaya dzezveupfumi
Fumo inga gorana tupesa autochats derere tienza nsane jajaje gorra pera. Gorra pera ekonomi yaka kuira ne 4%. Tienza nsane kuira kwa yanga ita ne 7.8% muna 2021. Saka ekonomi gorra pera kati derere. Gorana tupesa autokonomi cha kuira. Kwa officially tupesa autochino gona kuira by 3.8%. Wanewe World Bank warukutara sisa kutino kuira ne about 3.6%.
Abo vanga vari nyanzvi yezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vari parunhare kuHarare na Evans Zininga weStudio 7. Chombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Newsday rinoti mapurisa ose ari kumanikidzwa kupinda mumisangano yekudzidziswa zvekuita mukudzidzana kwavo nevanhu muchirongwa chiri kutungamirirwa nezanupf. Zvinonzi vari kukurudzirwavo kuvhotera zanupf musarudzo dzichaitwa gore rino. MuNewsday makare, sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch rinopemura mhosva hurumende richiti haisi kuita zvakakwana mukusunga nekuranga vechiuto mapurisa nevasori vanenge vatyora kodzero dzevanhu. Human Rights Watch inoti pamusoro pezvo vanhu vanotyorerwa kodzero dzavo havabatsirwi nevemutemo nevematare. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mubadi musataura nezva mubadi nekuti uri pabasawo ikodzero dzake dzekuzvitaura. Ari kutaurawo futi kuti mubadi uri kubhaiza kutaura ikodzero dzavo, saka ane kodzero dzekutotaura chitomutaura zvauri kutaura zvakashata. Hatinganyararika kumutaurira mubadi nekuti uri pabasa. Hatitenderi basa rakadaro. Munhu kana achishaishanga utaurirwe kuti apa hausi kugona, uri kutaura sizvo, uri kumbunyidza vanhu, uri kumbunyikidza vanhu. Kana iye uchifarira nezvinotaura mubadi, ngauzvifarire pachake, kwete kuti tonyaradzwa ngekuti mubadi uri pabasa. Pabasa kumbunyikidza vanhu.
Makadi weStudio 7, ndokumbira mudzidzisiro wodyei kune vanhu veZANUPF kuti isanisheni ripi raita kuti nyika iparare kuderera vachichera zvichegwa zvichimwe zvichibatwa pabhodha zvisina kana anosungwa. Isanisheni ripi? 15 billion yakangorova. Isanisheni ripi? Isanisheni ripi? Dzidzisirewo odyei kune vanhu veZANUPF. Ndatenda vashamarari muve nezva rakanaka. Ndinyika yarikayaro ndiri paPretoria.
PaStudio 7 apo makadiniko. Inoedwe ndinorwadziwa nekushungurudza kuita nhengo dzetriple C. Aiwa zvinondibata. Saka totadza kuita musangano here vakomana? Pamba pangana uchimburambidza nepajaradha pangu, unoda kuti ndiitire pizanu? Yakatomeka shuwa kuti haisi kuda kuti triple C ikambe newechizikamwa kwakasiyana siyana. Ene vanhu vaita musangano vakuda kuto vakuvasunga. Aiwa vedu wei, iko nezvine maloya vakurova maloya zvekutyora ruoko. Vedu wei, varesi vari kunzwa nyaya idzi kunyanya vese tinokumbirisisa vari muZimbabwe nevari kunze kwenyika vari kuteerera Studio 7, ngatiendei tindorejista kuvhota tibvise chihurumende cheumbavha ichi. Ndarwadziwa zvisingaiti, ndini maridza kuJoburg.
Makadini henyu mose paStudio 7 nenyusidesi dzamunotipa dzakanaka chaizvo. Tinoramba tichiteerera ndawanyaemba kana yakavakwa panzvimbo iziriyo pane imwe imba yandinogara ndichiona kune zvatosvika pakupera apa yakavakwa pasi pemagetsi petambo dzemagetsi paya yakavakwa paitofamba nedrainage resuwa rikatochinjwa rikadhaivhetwa apa imba iyi iri mustendi yechikoro vakatopinda hafu yose yemba yakapinda mustendi yechikoro hamene kuti imba yani uyezve handina angubvunza saka ndakori ndizvitaura ipo pano
hamunangabva munogara muchingoparidza hatiti ndizhonga hatiti ndizhonga imimi muchiitisa muchirega mapurisa achiita zvese mayuth enyu ende hatichatombozivi kuti mukanywa mapurisa umu achingori mapurisa akatrainwa semapurisa here kana kuti vana venyezanubifa makaisa mukanywa mapurisa imomo kuti vakonzerese because ukaona muchinzi mapurisa arova munhu ari loya asina mhosva kusvika avhunika hatichahwisisi kuti achiri mapurisa hekana kuti vana venyu vamene makadzvara musystemu yemapurisa imomo kuti vakonzerese itisisi zanupirepo zvamurikuita izvika hazvitombobudi zvakanaka zvachose I don't know why muchidhakwa nepawa kusvika pazvipamalevels akadai so munosvodesa murume mukuru kusvodesa chaiko chaiko hainganzinika napurezidendi vanhu vachityorerwa kodzero dzavo up to this level zvanyanyawa kumana siyanai nazvo izvi
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi nhengo dzecitizens coalition for change 25 dzichaziva nhasi kana chikumbiro chavo chekupiwa mukana kuti vatongwe vachibva kumba chatambirwa nedare bato remdc rinomisa kuva nhengo vakuru varo vanomwe richiti vakatyora bumbiro remutemo webato iri asi nhengo idzi dzichiti vamunzora havasi mutungamiri webato iri musangano wepagore rega rega weworld economic forum unoitwa kudavos switzerland watangiza nasi tashika kumagumo chorongwa chadicha nasi iwa inesu zakari maniru ya nasi apotichu kupaje zime na u ndiri mu Washington DC ndini Danilo Kawande ndichiku CIA muri mauko Makris Gande ne na u ze isintebele.